ndiona kuti South Africa iri kuda zvaya kungopomera mhosva yama sanctions kuZimbabwe nenyaya dzokuti maZimbabwe anonzi awandisa muSouth Africa, asi chokwadi chaicho chaicho ndechokuti kuwandisa kwamaZimbabwens muSouth Africa handi kuti masanctions aomesa zvinhu muZimbabwe. Aiwa, tinoona kuti nyika zhinji pasi rino dzina vanhu vokunze. Tikatarisa muno muAmerica, handiti muna vanhu vokunze vakawanda vakabva kuna ana Mexico, vakabva kuna ana Haiti, kuna masanctions here? Zvozongoti iyo Zimbabwe chete ndiyo yozonzi kuipa kwezvinhu muZimbabwe kwaipiswa namasanctions kuitira kuti vamaZimbabweans aende muSouth Africa. Apa South Africa apa vanenge vatadza kutaura vaRamaphosa, vangangotaura nenzira iyoyo nokuti bato riri kutonga muZimbabwe tikati miningi nawavo vane vakabetserana kubva kune zvakawanda. Zvekare ivovo muSouth Africa vanenge vachida kuvanda nenyaya dzamasanctions okuZimbabwe kuti zvinhu zvomuSouth Africa navanhu vari kuuya muSouth Africa vanovhiringwa namasanctions omuZimbabwe. Zveaiwa, kutadza kutonga kwavo ivo. Tikatarisa isu kuti South Africa, makambani omuSouth Africa akaita sana South African Airways chaiwo kana kuti vana Eskom chaivo zvovowira pasi ufumi kweSouth Africa kuchitadza kushanda, masanctions ari muZimbabwe anokwana papi?
Tiri kuona kuti nengo United States Senate Foreign Relations Committee vaJim Rich vanoti ivo chiri kunetsa apa kutadza kweSouth Africa kutungamira mudunhu iri munharaunda iyi. Munoti nazvo?
Ichokwadi chaicho chaicho ichocho. Tinoona even nyango vaRamaphosa vasati vavapo, vamugabe vachipo, vavasinganyatsi kubatwa zvakanyanya nyanya nokushorwa neSouth Africa saiyo hombe imwe yehombe muAfrica nomuSouthern Africa inofanira kupa utungamiriri. Asi kuti utungamiriri hwacho hwavanopa vanenge vachikwenyedzerana pamusoro pokuti vangakwenya zvine simba kuti aiwa Zimbabwe kana makapiwa zvirango zvoupfumi pane chikonzero. Zvekare kana makapiwa zvirango zvoupfumi makapiwa nzira yokubuda muzvirango zvoupfumi izvozvo. Nzira iyoyo makaifamba here? Nzira iyoyo muchiri kuifamba here? Nzira iyoyo muchaifamba rini? Saka pane kuvhunduka kunenge kuripo, pane ushamwari huripo kuti kana tikaomesera Zimbabwe kudai iyo iriyo shamwari yedu, iko kuriko kunobva vatengi kunyaya vanotenga kuSouth Africa vamwe, kana ivo vanoenda kuSouth Africa maZimbabwe vanondogevondoshanda mamwe mabasa asingadi mari dzakawanda. Saka tikangoti isu umwende hweSouth Africa kunatsokuti imire nechokwadi, kunatsokuti inyatsokuomesera Zimbabwe inenge ine zvainosha, nokuti vanhu avakava vakawirirana kubva kuva dzehondo. Mapata aya ezanupf ANC vanozivana mukati nokunze, saka pano kukavhirana pakati paripo ipapa.
Chandingada kuziva kubva kwamuri Professor Masoja ndechokuti sei imi munoziva mamiriro akaita zvirango zvakatemerwa vamwe vanhu, vamwe vakuru vakuru muZanu PF nekambani imwe chete muZimbabwe pamusoro pezvavanoti zvanzi kutyorwa kwekodzero dzevanhu, sei dzimwe nyika dzakaita sana Botswana nana South Africa dzichimanya-manya nemanzwi wekuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe asi chokwadi chichizikamwa? Chii chinoita kuti vakuru venyika idzi vaite saizvozvo?
Ushamwari, ukama noushamwari hwavanenge vainahwo. Zvekare chimwe chinoita kuti vange vachisapota Zimbabwe ndezvokuti inzira yokuvanza zvimwe zvavanoitavo zvavanosha kuzoongororwa vongovanda nereZimbabwe chete. Hongu tinoziva kuti zvinogona kunge zvakaitwa namasanctions pamwe padoko ipapo panenge kuda pachivhiringa upfumi hweZimbabwe, asika masanctions ava ari nguva yakareba zvokuti tinohwa isu misi nenguva kuchinzi Zimbabwe inogona kuzviitira zvinhu zvayo hainei namasanctions aripo, kweke zvino zvazoita sei? Saka ndinoona kuti kukavhirana plus kuhla zvekare nokuti zvinenge zvichiitika kunze kwenhau dzatinozoverenga nokuona kuvatungamiriri ava zvakawanda, zvokuti Botswana kana vana South Africa vakazangevo natso kurora Zimbabwe chaizvo kuti kuti kushora Zimbabwe chaizvo ari zengofone kuonza konaiwe munungunu wangu kupaya zvatakambokuitira chakati inyika dzinodyidzana kaitsi dzagara dzinodyidzana nechekare dzinenge dzine rimwe mukutaura dziri mumbatanidzo wesadat saka dzine kakurevererana kadzikwadzika dzinoita tinoona kunyange vamugabe vachiripo former president wekubotswana chete ndiye woga wakabuda akati aiwaka vakuru makura madii kubva vamwe vose vanga vasingazvioni here zvaiitika muzimbabwe ndiko kukavhirana kuya uku kuvanzirana chokwadi kusina kunaka muafrican politics dzose zvadzo ndio maitirwa dzinowadza dzaitwa idzodzo.
Professor Masocha, kana makatarisa zvirango zvinotaurwa nehurumende yeZimbabwe izvi munoona ukama hwezvirango izvi nemamiriro akaita nyaya dzezveupfumi hwakamira sei? Munoona sokuti pane chimwe chinokonzera chimwe here? Zvibiri izvi zvino zvakazemberana here? Chii chamuri kuona apa?
Zvingavana kakuzemberana kanozoita kuti vatongi vomuZimbabwe vacheme namasanctions chero asiri masanctions aya atinoti akaoma chaizvo samasanctions ari kuroverwa Russia ikezvino saka kaukama kacho karipo kuti masanctions aya nyangwe ari madoko zvavo pane anotemerwa dzimwe nyika ukama hwacho hwaakuzoenda kuti zviya zvaakutopa vatungamiriri veZimbabwe chikonzero chokukona unatsokuita basa nomazvo vachitara zvavanenge vachiita zvirongwa zvirongwa zvinotagwa asi kana zvikatagwa zvikanzi zvinoitwa mari yacho ikanzi iripo patinozosvika gore ramangwana tinoona kuti aiwaka zvirongwa zviya sezvo zvambosvika pazvinofanira kutangira chivhunza unzwe kuti ko mari iri kupi yezvirongwa zvamakatara mukati zvinotanga pano napano hapana urenge achakudavira mari yacho inenge yadyiwa mucorruption imomumu hapana unozoenda wandoona kuti zvatagwa zvino zvaitwa here kana zvisina kuitwa mari yacho yaenda kupi inenge yaperera muhori.